A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 29th, 2018. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Today we are looking at demonstrations by MDC in Harare against what it terms the worsening economic conditions in the country. What are your views on the issue? I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Sitandekile Mhlanga. And now to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now.
And thousands of MDC supporters took to the streets today protesting worsening economic conditions in the country and handed a petition to Parliament with their demands.
And the petition cites massive shortages of basic goods, including fuel, cooking oil, runaway inflation, and the absence of production and output, job losses, and increasing unemployment.
It also says President Mnangagwa imposed himself into leadership through the 30th of July disputed election, whose results are untraceable, unverifiable, unreliable, and that the economy has become the immediate casualty of the crisis of legitimacy.
And addressing his supporters during the demonstrations, MDC leader Nelson Chamisa said President Emmerson Mnangagwa has failed to fix the economy and called for a transitional government to fix the economy and political impasse, adding that his party has written to SADC and the African Union on these issues.
Now, let's take a look at what happened during the demonstrations today. That there was MTC leader Nelson Chamisa addressing his supporters in Harare today. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhla ke sikhangela udaba lokutshengisela kwebandla le-MTC lisola elithi ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukungalingani kwemali yama-bond notes le-US dollars njengalokhu uhulumende athi kuyikho khona, kanye lokungaholisi izisebenzi ngemali efanayo. Umnumzana Chamisa njalo uthe esekhuluma labasekeli bakhe ngemva kokuyatshiya iphetshana lezikhalazo zabo edalela ephalamende, uthe yena kufanele ukuthi kubunjwe uhulumende okuthi abe elungisisa umnotho welizwe, kungalungisiswa ukuthi ongakhokhelwa ngubani. Njalo wasesithi yena uselobele njalo umanyano we-AU kanye lowe-SADC ebazisa ngalolu daba elokuthi kunenge okumele kulungisiswe elizweni. Ngakho-ke yilo udaba esiyabe silucubungula lamuhla. Kusesenjalo-ke asizweni omunye obekhona kulokhu kutshengisela, yena-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, esichasisela ngempela ukuthi kuyini ade bekwenza khona ngale betshengisela.
Ukutshengisela kwebandla lethu le-MDC namhlanje eHarare kuphumelele kakhulu. Abantu bebebaningi ke bekungakhani, beyinhlabathi nje beyithebethebe. Ikanti lo mbiko besifuna ukuhambisa kuZulu lakuhulumende wamasela okaMnangagwa, siwuhambisile umbiko okuthi sifuna ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Sifuna baqede lonke uhlupho olukhona elizweni, uhlupho lwemali, uhlupho lwamafutha, uhlupho lwezisebenzi ukuthi zenelise ukuthola imali, ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende sechaja-ke imithelo yakhe ngama-US dollars kodwa abantu lokhu beholiswa-ke ibhondi. Yikho-ke okunye besikukhuluma yikuthi-ke abantu kabaqalise ukuthi baholiswe nge-US dollar ngoba uhulumende sechaja ngayo-ke imithelo yakhe eminenge. Yesitshengisele ugwalo lethu sihamba saluthiya-ke ephalamende ukuthi-ke luphiwe u-Speaker of Parliament ukuthi-ke konke sifisa ukuthi kutshintshwe kuyenzakale.
Lapho-ke lizwe umnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obephakathi kwalokhu kutshengisela eHarare. Mavila.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa nebato guru rinopikisa reMDC muHarare nhasi. Taona mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti ivo havasi kufara ivo nevatsigiri vavo nekuondomoka kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, uyezve vati iyi inzwisa yezvichauya. Tichangezve tichitarisawo mashoko aamai Auxillia Mnangagwa avataura nhasi kumasvingo ekuti avo vanoroora kana kurodza vana kana vasati vabvazira vapiwe mutongo wakaomesesa. Saka regai timbonzwa zvataurwa navaChamisa nhasi pamusangano wavo wavaita kuHarare. Let's go to MDC Chamisa.
Maka voterani pa u president. Hamuna ku voterani pa u president. Isa tisikuzorwisana na vamunangagwa nefuti nokuti futi hatibhilive mairi. Voti yedu ndo futi yedu. Futi iyo yakarira musi wa 30 July. Ndobva yapfuura corruption. Ndobva yapfuura uori. Ndobva yapfuura nhamo. Ndobva yapfuura kutambudzika. Yapfuura kutambudzika yakapfuurawo nhamunangagwa. Kureva kuti mumiririri wenhamo. Akanzi nevhoti hakodzeri kuramba achitungamirira. Iri demo inzwisa inhanganyaya yokuti nyaya yedu ikasapera tinoramba tichinja magiya tichibva number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tozosvika chaipo chaipo. Chokutanga tiri kuti hatigadzirisei nhaurirano wamunangagwa. Musatya kuti titaurirane nyika vanhu vavambuswe. Onai munyika hamuna peturo. The crisis in the country is a crisis of governance. It's a crisis of confidence. It's a crisis of legitimacy. It's a crisis of leadership. Nyai ino kazirwa sei. Uya iti batane. Vane ushoma we leadership nezwane wakawanda. Chone sana. Chokupai mazano. Chone namberi nenyika. Atisiku zozoro lakusika wanu. Hare kena kupiru wamari yao. 2% ya kumbira vanhu.
Mozvare Shupikai Mutiswa varatidzira vaudza Studio 7 kuti kutambura ndiko kwavasunda kuti vabatane nevamwe mukuratidzira kwanhasi.
Yachandisunda inhau yeZimbabwe economy yedu inomira zvakanaka. Semanyu generations tinoda a new beginning, a new Zimbabwe. Chatambura nenhamo.
Vatonderai nemaramba. Vanga varipo pakuratidzira vachema chema nekushaikwa kwemabasa munyika vachiti nhamo iri kurova vechidiki yave kuvachembedza.
Taneta kutambudzwa takumbodawo kugara zvakanaka wedu please. ZANU-PF ngaisiyanewo nesu vana vadiki takuita senge harahwa nenhau yekushaya.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vaNelson Chamisa uyezve nevatsigiri vavo vataura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Tombonzwawo kubva kuna vatogarepi vanotungamira vechidiki veZANU-PF vachitaurawo pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Let's go to ZANU-PF.
Isu tiri panzvimbo dzatinoshandira kubato nekune mabhizinesi interest edu semusangano weZANU-PF. So mayouth edu ariko vakamirira vachitarisawo kuti hapana vanomusikanzwa here saivava vangazosvika panzvimbo idzodzo vakaita zvisina maturo sezvo tanzwa kuti ivo vanhu vasina maturo nomukuru wavo. Saka takangotarisa kuti tione handisati ndanzwa hangu nzvimbo dzose kuti dzakamira sei, asi ndinovimba kuti patiri isu tinokwanisa kudzivirira nzvimbo dzedu. Tinokwanisa kuudzawo mutemo kana pangada kuita maitiro atisingadi, asi tinofunga kuti haana kukodzera runyararo. Tinobva taudza vanozviita vana mazvikokota wazvo kuti vazvigadzirise. Ndobva ndiri pabato iko zvino, handina chanda tindavona chinoratidza kuti pangava nechakaipa. Vechidiki veZimbabwe vanofanira kuziva kuti nyika inoenda kushandirwa. Iko zvino chitima chofamba, Zimbabwe yakuinda mberi. Tiri kuona vamabhizinesi vakawanda vanoda kuti vashande nevechidiki ivava vachine simba rokushanda. Kupedza nguva nesimba muchiita izvo zvisina zvazvinouyisa sadza patafura hazvina zvozvobetsera. Iko zvino kutobatana navashandi. Vashandi vanotungamirirwa nomunhu unonzi Emerson Mnangagwa. Haanei nezvepolitics, unoda rufaro kuti vaZimbabwe vanhu vekubudirira. Saka ikoko ngatishande naye timbosiya zvinokirieta kurwa, kutukana, kuvengana. Zvese izvi hazvina nguva muZimbabwe iko zvinoizvi.
Apo tanga tiri kunzwawo kubva kune veZANU-PF vachitaura pamusoro pekuratidzira kwanhasi. Kune rimwe divi nhasi mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vanga vari kumasvingo uko vashora ivo avo vanoroora vana vasati vabva zera. Vanga vari kuti ivo vanhu vanoroora kana kurodza vana vasati vabva zera vanofanirwa kupiwa mutongo wakasimbarara. Regai timbonzwa kubva kuna amai Auxillia Mnangagwa.
Kurodzwa kwavana vari pasi semakore hurumende haisi kubvuma isusu wana maya kukubuma saka ati zimu dari kuzibumi la ndiani mwuti nasa ya usora ufisa ativi kutiba na vedu warowe bari pasi pema kore kana bari baba wangu wati zitisa nasi ndawia osa maizu kukumbira kwa wari kuti ayo wana baba masingo we regae kutilo jirava na vedu wa shiriva diki chakatari sila kwa wari mwuti ndi wacha chengete mangwana ndio wachawa mafesle jenika ndio wachawa ma MP wachawa ma kansela wachawa na uchunga mili wakawanda wakasiana siana asika na baruka saizozo ana kuzenda kuchikoro zinzarafa nika yafa nukuti nika ino uwele aina kumberi kwa ino nyaku yenda
amai Florence Chwera vemusha uko amcheke vatsigira amai Mnangagwa pakuomesera vanochikora kodzero dzevana asikana
ndoda kutenda namashoko atogwa na first lady asi andirwadza pakuti vana vanobvaruka ane 14-15 achida kuzama kubudisa mwana otsemuka madoctor first lady vati madoctor ostambuzana nenyama kuti dzibatani kudzisona nditi zvinhu zvinorwadza inoona sekuti zvakangofanana nokumurume uyu waita medhi amoni inoona sekuti mutemo dai vanhu ava anzi munhu wauraya munhu ngatunge gwei zvinofanana nomunhu wavo wauraya because ifungako kana dokta akakonwa kubata nzenge naizvozvo munhu wafa nditika mutemo ngausimbisiwe
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa panyaya yataupuwa naGandri Maramba ari kumasvingo. Todzokera zvakare panyaya yedu yanhasi, nyaya yekuratidzira kwataona kuchiitwa muHarare nebato reMDC. Asi tombotora nguva ino kuchingamidza vari palive feed yedu pari zvino. Tinaranga Vengera ari kuti timufonere abvaisa namba dzake. Aloyce Ngoshi, I'm watching you from Port Elizabeth. Pride Tafi Chitsike ari pano ari kuti ari kuSouth Africa. Muzvondiya Muvandi ati ndifonerei. Gilson Madamire anzi ko handiti ndimi makadaidza zvirango here, nai asi nai muratidzira. Saka Gilson ari kusafara nekuratidzira. Fifi Mkumbudzi ari kuti tenda pinda ndiri pano paJezi. PaJozi ndofunga kuSouth Africa uko. Evelyn Mavadi Chivarenga ari kuti hai. Tina Zimunya ari kuti hi, I'm watching you from Leeds. Munoziva zvekuita kana muchinge mapinda, tipei namba dzenyu tikufonerei. Lydia Chigutsa ari kuti hanzi muchadya kumatauro. Victor Solomon Hamandishe ari pano ari kuona nesu. Lydia Chigutsa ari pano ari kuona nesu. Namuzvondiwa naJanet Machipe ari kuti hi tete, ndo vamwe vari kuona nesu pari zvino. Asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu zvataona zvitika nhasi muHarare apo panga pari kuratidzirwa nebato reMDC rinopikisa Star.
Yeah, lati standa ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Njalo ukhumbule ukuthi ungachiya inombolo zakho siza kufonela, kumbe nxa ulombiko ofuna ukutsho nje ungathanda ukukhuluma ungawubhala, sizawubala lapha emoyeni. Njalo kulabo abasanda ukusixhuma, sixoxa ngodaba lokutshengisela kwebandla leMDC eHarare lapho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli baleli bandla abatshengisele khona. Kodwa ke singaqhubekeli phambili sizwa ukuthi silo mlaleli ecingweni.
Regate Mboto ramthereri wedu yokutanga. Hello,
adiko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani, uye muri kupi?
Hello,
taura yenyu, tiri kutaura nani?
Okay, muri kutaura na mfundisi moyo kunoku.
Ehe, muri kupi mfundisi moyo?
Mfundisi moyo vari ku Afrika, vari mu Afrika.
Taura
yenyu. Sori, ndimusata kwa sori zangu. Regai nditende zangu kutana kwa taita. Na wili po kuratidzira ukwaitwa. Chini chakanaka zacho, asiti regai nditarangudze maonera ndinopiita.
Muri kuona sii?
Na wili ndagira nchungu iwonguru wakabla kukudara na kudara. Mutingarewe kuti zinga kugona kubati samusava mwakateira, asiti andiri kuona pari zvino mukati menyika yedu unonzi pari zvino mukati menyika yedu andiri kuona hai tingaite zvinhu zvose zviri kuitwa zvingaitwa zvose kuratidza udidididi, asi chiripo yava nguva yekuti tigone kuti vanhu veZimbabwe vose zvaitwa izvi, titi matunhu ese nevari kunze timbonamata kubatana tinyengetere Mwari. Nokuti kana tikasadero tikasaudza Mwari, nyika yedu iyaiya aina chaingaita nekuti zvatovapo mukati menyika medu makuda mwari vanhu vanga manya vakadima kabuda ziya 2023 inosvika vakangowina hazvizi kangodaro zvikangodaro ndirini vanhu vakavhota vachitawina atereva wachitabiridzirwa saka maonera ndiri kuita nokuongorora kwandenyezi mbono pataiinde bhatari nokuita kwose tingazviita zvose asi chakosha chandiri kuona chiri kudiwa vanhu vose vafanira kuita dzei rekunamata kwete kuratidzira kuti world yese already inoziva kuti zimbabwe kuratidzirwa africa yese inozivana sadhaki vanesa kuzvichivirizva zvazvikwana zvose zvasina maturo taibapo kuti nyika izivoshandukwe zvaakutoda mwari kuti vanezvoo vacheme izvi zvakamboitwa panguva yadhavhida paakandowana gore rekuti vamwe vese vakanga vachitomutya kumukunda asi mwari vakagona kuunza zano saka zana ndiri kuona mukati menyika izivo vanoiza vakatevera tingazviita zvedu zvose tikaita zvose tikatira vanhu vakaivatovakadini but chandiri kuona pari zvino yava nguva yekuti tigone kuudza mwari timbochema titsanye vanhu vese tisina kuguta timbochema tonitichinetika nokuti mwari ndo vanoshandidwa kana nguva yamwari yekuti mwari uda kushandidwa vanoshandidwa hapana zvinorema ingawani gungwa rakazaruka ingawani mana yakawa kudenga saka ndoo chandiri kuona kuvana vezimbabwe zvose izvo tingazviita tikaita zvose tikamanya tikadana vanhu tikaita misango tikaingoita ngatingodemonstrata but kuona kwandakuita nekucherekiza kuti ndane nguva yakawana ndichita research yangu pakunamata kwangu tingaita sei nyika yezimbabwe
saka ndombokubatai ipapo mufundisi kuti imi saka muri kukurudza munharaunda yamuri kugara muri kuita here minamato yamuri kutaura iyi
munamato tinogara tichiita takatomboita imwe hokeri yatakatomboita kadana machechi araunda yasvika ma20 kanyengetera nezvenyika yezimbabwe saka ndosaka tiri kuti maonero atiite nokunamata kwedu pakwe patakuita patari zvichiove matumiro enyika ari kuzama kuti takawina tikadidikadidi but zvavapo pari zvino ivo pachavo vakaita chinhu vakaisa tsamba everywhere hazvigoni kushandura nyika nokuti pfungwa yenyika yezimbabwe ichakabatwa sepanguva yokwafaro ichakabatwa zvaakuda kuti tose vana vezimbabwe tigone kuchema chinhu chimwe chete sokuiti wakaita ungano nyika yose yange ikazara vachiratidzira dai izvo zvaitwa pakunamata vanhu vachichema kuna mwari mwari aiuya neanza tikangoti zvamwari vozinasinotakungoti mwari avachashandi takungoti kuti mwari wanguva chimwe chinhu nyika yezimbabwe yakuda mwari tinganyorera matsamba kaudidii panoda kugona kukurudzira utungamiri hwese huri mukati menyika izvo wemachechi api naapi chere munhu upi zvake chere usinganamati nyika yekwedu iyaiya yaakuda mwari kutimbomuudza tichembe tose tione kuti tingadini ndinoda mwe udenga vachitipa anza ende hazvingatoreri kana nguva muna machi chaimo gore rinouya tinogona kuva tava neanza inogona kutibudisa mukati menyika izvo kuti zimbabwe pachai pachaiyakamira ine upfumi wakawandisa haitombodi zvimwe zvekunze but upfumi munyika yezimbabwe wakabatwa neruoko kudati uku wakabviswa zvizvo zvinobva zvangonaka saka prayer vanoiva vakatirira mese prayer inoita kuti zimbabwe ibatane tikazvo tingaita zvedu asi kati kana 2023 inosvika ikasvika tingotema kukangani vemavhota tingovhotwa vamwe vachingovhotwa tingovhotwa but hapana zvinoshanduka vanhu vangagona kupera votes but this time kwakuda mwari
aiwa tinotenda mufundisi babai tinotenda regai titore munyarikani wedu wekutanga tina muzvare Maureen Kademaunga vebato reMDC hello tinokuchingamidzai pachirongwa welcome to our program Maureen if you can just tell us how did your protest go today
today's protest as you know was a protest to register opposition as the MDC to say that you know the election outcome is still a pending issue and the current presidency or the presumed current president still has legitimate issues and we need to deal with those issues. So our petition that we submitted at the end of the March was addressed to Parliament, to SADC, to the AU chairperson, and also to the ZANU-PF president, Emmerson Mnangagwa. And our issues are basically that we think that Zimbabwe is at a point where we need to start dialoguing so that we can find solutions, you know, around legitimate issues in terms of leadership, because the election was heavily contested. And because it was heavily contested, we have serious problems that are now affecting even socioeconomic issues, the socioeconomic status of Zimbabwe.
And
I must say that the march was, you know, it was a huge turnout. We had a bumper crowd, and it was peaceful. unlike what most people have been saying over the past few weeks, that the MDC is a violent party. We know that ZANU-PF has gone before the Commission of Inquiry on the August 1 shooting, mm-hmm. alleging that MDC, of course through the military and other people who appeared before the commission, alleging that the MDC is a violent party and that we were responsible for the August 1 demonstration that resulted in the extrajudicial killing of innocent people. Mm-hmm. And today we wanted to demonstrate to the whole world and to Zimbabwe that the MDC is the People's Party, which is backed by the majority of Zimbabweans, and that when we do our protests, we do them, in a constitutional manner, in a peaceful manner, and our message is very clear, that we believe that Zimbabwe is ready for a dialogue mm-hmm. that will bring a solution towards the legitimacy crisis that we have, and of course, it's a result, especially the socioeconomic crisis. There's poverty in the country, people are suffering, and we believe that this solution is really a people-centered solution. It has got nothing to do with positions, it's mm-hmm. got nothing to do with the presidency, it's got nothing to do with government positions, but it is really about solving the crisis that the people are going through.
Muri ipapo tombo kubata imuromo vangu wanga da kuziwa kuti iwo mzware Maureen Kadema unga basaravo nderei ku MDC uye shwe mota nangura neru rimiru wa amai kuti musangano wenyu wa nasi wanga uru kukueza kuita sui tichitari sa mamiru rake ita ajuinu munyika.
Alright, tichitari kwa maika hivyo juri national executive member ye Movement for Democratic Change. Tichitari kwa mweta mwezi wakapura pati edu yaka unganiza mapato akambenge apatanuka tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana kudzoka pamwe chete kuti hatina election tiri alliance asi pari zvino taakuda kuti MDC idzokere panzvimbo sezvayakanga iri mumashure mm-hmm. kana kutodarika ichinokura sebato rematongerwo enyika kutaura chokwadi MDC ndiyo pati iri kusapotwa neruzhinji rweZimbabwe. Election yatakabuda takaona isusu kuti President Chamisa vakavhoterwa neover 2.6 million voters. Maresult atakazopiwa nezeki anova ndiwo akazononzi futi neconstitutional court yatinoziva kuti yakanga yakabatwa yakasungwa mbira dzakondo nepati yeZANU-PF akatsigirwa acho haasiriwo maresult akabuda chaiwo chaiwo musarudzo. Saka machi yakaita nhasi yabuda mhomho yeZimbabwe. Kutaura chokwadi Harare yanga ari wabata mupfupi wabata mudiki murefu vanhu vabva kwese kwakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana kumamisha kumaruwa mumataunships kuno kwakasiyana-siyana vese vachibuda nezvimwe chete rekuti aiwaka kana tasvika patasvika apa President Mnangagwa havana kusarudzwa nevanhu kuti vave president venyika kana tichivataura kuti ndipresident veZANU-PF havana kusarudzwa kuva president venyika naizvozvo nyika haingafambi mberi zvinhu mm-hmm. zvavari kutaura ivo kupfurikidza makurukota avakaisa kusanganisira minister of finance kusanganisira even monetary policy yavakabuda nayo iri kumbunyikidza vanhu vari kubatirwa mitero yakawandisa inoita kuti vanhu varambe vachitambura ruzhinji runotambura ndirwo ruri kunyanya kushungurudzwa nezvinhu zviri kuitwa nehurumende kunze uko tisingatarise muno muzimbabwe hurumende iyi haisi kuwana chiremerera chinofanira kuwana hurumende saka naizvozvo basa rekuti zimbabwe ibudirire harifambe kuenda mberi saka isusu kutaura kwatanga tichiita nhasi patafamba murunyararo tichirakidza zvakare kuti isu sepati tiri vanhu vasingadi mhirizhonga tichirakidza kuti zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa masoja vakatumira kucommission of inquiry zvinhu zvinotaurwa neZANU-PF vachishandisa makurukota avo kuti MDC ibato remhirizhonga aiwa handizvo zvatinomiririra tiri bato rinobhilivha murunyararo tinoratidzira murunyararo saka nhasi neuwandu hwedu tabuda tikaratidzira murunyararo tichiti aiwaka hurukuro dzakakosha munhu yeZimbabwe hurukuro kwete pakati papresidendi yenyika vanozonchanisa napresidendi veZANU-PF vamunangagwa chete but hurukuro dzinosanganisa kunyangwe nevamwe vanhu vane chido chekuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi dzinoita kuti tichange kugadzirisa nekuvandudza upenyu hwevanhu hazvinei neutungamiriri hazvinei nezvigaro kupati zvine chekuita kunyanya-nyanya nekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu nekuti vanhu vari kutambura munyika ino hurumende yavamunangagwa haina kutambirwa mukati menyika nekunze zvakare ende tinoziva tese kuti kana hurumende kuti ishande inofanira kunge ichishanda nedzimwe hurumende dziri munyika dzakatenderedza nepasi rose ichitambirwa neudzamwa inofanira kunge inayo hurumende yavamunangagwa haina izvozvo nekufa munangagwa havana kusarudzwa nevanhu
vamunangagwambokubatai ipapo arekademaunga regai ndimbokubata ipapo hello regai ndimbokubata ipapo tine mutereri watinaye pari zvino batai henyu makadaro we have a caller hello 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 caller hello sisamelele ke umlaleli wethu lapho sizwe isiphathamandla se-MDC uNkosazana Maureen Kadimaunga ekhuluma lapho ukuthi batshengisele njani edolobheni leHarare uthi ukutshengisela lokhu yena ubona kuphumelele ngempela ngoba abantu bebuye ngobuningi babo njalo uyalincoma ibandla lakhe ukuthi alula dlame njengalokhu okwande kukhulunywa libandla lezanu PF lisithi esabona kuphuma kukhomishini liyane yokucwayisisa okwenzakala ngokudutshulwa kwabantu ngemva kokhwetho ukuthi abanye babesithi ibandla le-MDC lilodlakela kodwa yena uthi lamuhla bakufakazile lokho ukuthi libandla elilokuthula elingala ukuxokozela ngoba nanku phela batshengisele kuhle nguye ke esikhuluma laye lapho kulabo ke abasanda ukusixhoma ndikhumbule sicubungula udaba lokutshengisela kwebandla le-MDC lamuhla ezitaladeni lesithi lisola ukubhidlika komnotho welizwe akula mali akula mafuthi ezimoto okuhambisa kulisebenzeka kula msebenzi impilo inzima njalo simzwile la umnumzana Chamise sithi sokusedlula laphana ububi obukhona sobusedlula lobuyana babukhona kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe okutsho ukuthi uhulumende lo vele kalethanga okunye okutsha ngakho ke nxa ufuna ukusiphathisa kulingxoxo ungasithumela inombolo zakho sizakufonela
tombodzoka kwamuri mzvare Kadimaunga, hello. Hello. Muzvare Kadimaunga. Ehe, mungaenderere mberi tanzwa kuti pane tsamba kana kuti petition yanyorwa nebato renyu. Yanga iri tsamba yei iyi. Uyezve mune zvamuri kutaura, makutaura here kuti MDC yava kuda kudyidzana nava munangagwa nezanu PF mune ramangwana zviri kufamba sei?
Handi zvoba tikazivisa zvakadaro tinenge tichitaura zvisizvo zvinodiwa nevanhu isu gwaro redu rataendesa nhasi repetitioni rine ndingati nhaurwa dzinokwana idzo shanu 5 dzatagara tanga tichitaura mazuva apfuura chekutanga inyaya yekuti tinoda kuti pave nemareforms ari political and institutional anosanganisira nyaya yemaelections kuti hatidi kuramba tichitenderera tichiita maelections anoramba achinzi abirirwa tichiita maelections anoita kuti vanhu vanoramba vachipokana nenyaya yekuti abuda akaita sei pane nyaya yekuti zvinhu zvakaiswa muconstitution ya2013 zvinongasanganisira maindependent institutions zvinosanganisira nyaya yematraditional leaders zvinosanganisira devolution zvese izvozvo tinoda kuti zvinge zvichiiswa pamutemo kuburikidza nekuti bumbiro remutemo iri riwanikwe richinzwikwa mumaact nezvimwe zvakasiyana siyana tine chechipiri chatiri kutaura nezvacho kana tichiti tinoda kuita nhaurwa nyaya yekuti upfumi hwenyika economy pamwe chete neugaro hwevanhu hwesocial agenda zvifambe zvakanaka tikutarisa kuti isusu panofanira kuva nemacro economic stability tinotarisira isusu kuti hurumende kana kuti vanhu vemuzimbabwe nekuti hurumende iripo izvezvi yakagadzwa nemunhu watisingabvumi kuti akahwina election kana kuti akakunda musarudzo saka naizvozvo tiri kuti zvakafanana nekuti hatina hurumende saka ndokusaka zvinhu zvese izvi zvisiri kufamba chimwe chechitatu chatiri kutaura ndechekuti nyika yedu chaiyo chaiyo we need to start looking at the nation building national healing nereconciliation nyika yedu yagarisa nguva yakareba kune kupandukirana kwemarudzi nguva yakareba vanhu vachizvirinyirirana
kana nekurovana hapana nguva yakambogarwa pasi kuti zvinhu zvitaurwe vanhu vabudirane pachena pataurwe chokwadi pagadziriswe kuitira kuti tifambe mberi semhuri imwe pazviri ike zvino tinongova nyika asi hatisi mhuri ndochimwe chiri kutaurwa nevanhu vemdp nesu taka tichitaura tichifamba kudai tikuti aiwa pazvatiri kukumbira zvinonofanira kutaurwa ndizvo zvimwe zvezvinhu chechina tinoda kunotaura nyaya yekuti vamunangagwa sekutaura kwandamboita semunhu asina kukunda mutsarudzo havatambirike nedzimwe nyika naizvozvo kuti paitike reengagement nedzimwe muriwo dziri pasi rose zvinonetsa so reengagement with the family of nations inofanira kuitwa nehurumende inenge ichitambirwa nevanhu vemuno kutanga tanga zvakare nedzimwe nyika dzakatipoteredza nepasi rose
Tombo kubatai ipapo muromo Muzvare hello
tiri kutaura ndeyekuti
Muzvare Kademaunga
tinofunga kuti hongo
regai mbo kubatai mbijana tine kola saka ndetoda kuti vapinde vamwe vanenge vada kutokuvhunza iwo mivhunzo
ino tanga vapinde zvaiko
hello kola
yes hello
tiri kutaura nani taswera maswera sei
mutaura na Edi
mukoma Edi muri kupi
yes ndine maonero angu akati siyanei nevari kutaura
muri kupi mukoma Edi
yes ndiri kusouth africa kueastern cape
taurai zvenyu
alright chinhu chekutanga chandinoona ndechekuti vanhu vakavhota vango regai ndishandise vara vekuti regai ndishandise chirungu pandiri kuda kutaura apa I think the two political parties, ZANU-PF and MDC, they are holding the electorate hostage.
Why do you say that?
Nemaka yekuti pari zvinezvi vanhu vari kutambudzika vanhu vakaedza kuvhotera ZANU-PF vamwe vakaedza kuvhotera MDC takabiridzirwa maelections senditaura kwavari kuita asi katoramba here takangomirira pakuti izvo maelections aakabirwa maelections aakabirwa I think we should move forward because the same electorate iri kusafa iyoyi vachazoikambenera futi the same political parties vachazoenda futi kuvanhu vachida kuvakambenera kuti izvo vavavhotere after a term of office iripo iyi yapera so ndirikufunga kuti dai vari vatungamiriri vane vanhu at heart both parties vagara pasi kana vachida power sharing or whatever zvoitwa nekuti iye zvinezvi vanhu vari kumusha uko vari kutambudzika zvisingamboiti
makamira muri ipapo mungadai pane zvamungada kuvhunza here kuna Muzvare Kademaunga veMDC
zviripo zvandoda kuvhunza
taurai
kuti iye zvinezvi takaona mupalamendi muchiitwa mhirizhonga vanhu vachinzi vabviswa nechisimba ivo vari kumbofungawo here kuti izvo iye zvinezvi vabva mukutaura kuti ivo havarekonaizi vamunangagwa semutungamiriri wenyika asi iyo seMDC ine maMP yayo akaitwa sworn in navamunangagwa vakabvumirei kuitwa sworn in nemunhu wavasingarekonaize so ndiri kuti inini vari kuhurumende iripo yavamunangagwa kana iri kunzi yakadira vasiri kuirekonaiza kosei vakabvuma kupinda mupalamendi vachiitwa sworn in nemunhu wavasingabvumi vakapindurawo here ipapo because kana vakapindura ipapo then toziva kuti chinangwa chavo ndecheii vangadai vakaramba kuitwa sworn in
Muzvare Kademaunga mhino kana muripo panhare pindura henyu
ende mubvunzo wavo ndaunzwa ndinoda tanga nepakatangira kutaiwa hatisi kupokana ivo neni kuti nyika inoda kufambirira mberi ndokusaka isusu sebato reMDC tati nhasi aiwa tiri kufamba tichiratidzira nhau yedu ndeyekuti mazimbabwens anofanira kuti agare pasi pave nenhaurirano chatiri kuramba ndechekuti nhaurirano iyi ndeyekuti vanhu vangowana zvigaro hazvinei chekuita navachamisa semunhu akavhoterwa vari purezidendi nekudai zvakafamba zvakanaka ndivo vanofanira kunge vari purezidendi venyika nokuti ndivo vakavhoterwa asi hazvinei nekuda kwavo chigaro zvine chekuita nemwoyo wavo unoda kuti ugaro hwevanhu hunake saka ndokusaka tafamba nhasi taratidzira saka chatinoda isu sebato zvatiri kutaura zvandanga ndichitsanangura vasati vafona ndezvekuti tikuda kuti nyika ifambe mberi tigadzirise zvinhu zvandataura zviya pamubvunzo wavo vanonobvunzawo kuti sei takabvumira kuti maparliamentarians edu aende kuparliament tozoti hatirecognize vamunangagwa ngavanzwisise nhau yekuti parliament yakazvimiririra yoga kana tichitaura taakutarisa hurumende tine parliament yakazvimirira yega legislation tine judiciary yakazvimirira yega, tine executive yakazvimirira yega. Tichipinda muparliament, isusu seMDC, tine 28 seats dzatiri kupokana nadzo chete kuti maresults atakawana iko kwaasiriyo, but kumwe kwese tikubvumirana nako. Vanhu vedu vakaenda kuparliament, maresults ekwavakavhoterwa takatambira. Ende inzvimbo yatinoziva kuti ndiko kunogadzirwa mitemo yenyika, hatikwanise kuti titi vanhu vavo garai kumba nekuti hatii rekognizwa munangagwa. Tichienda kuexecutive, ndiko kwatiine nyaya yekuti tiri kuti isusu aiwa kamaresults chaiwo chaiwo. Nao nhasi chaiwo nyange vabva kufona kuti tivavhundeswa munangagwa wakawanangana havazivi, hapana anoziva, vakangonziva hwina, vakapuwa mapesenti akasiyana siyana. Zviri zvinhu zvanga zvabikirwa. Chatiine dambudziko nacho ihu president wava munangagwa. Mamwe emaMP avo chokwadi vakatovhoterwawo vakapinda muparliament kunze kwe28 atiri kuchallenja mumatarezi mhosva, ende izvozvo zviri kufamba zvakadaro. Saka maMP edu acharamba achienda kuparliament. Chatiri kuda isusu ndechekuti vamunangagwa vasvike panguva yekuti vanobvuma kuti chokwadi sarudzo yaina kufamba mune zvakanaka. Naizvozvo vanhu vakavhotera MDC kunyange nevanhu vavo vekuZANU-PF hapana ane chokwadi chekuti akahwina akahwina nengani. Kunyange isu tine zvakakwana umbo, hatina kukwanisa kuwana nguva nekuti kukoti kwacho zvakambunyikidzwa, hatina kuwana nguva yakakwana yekuti tirakidze kuti aiwa vachamisa vakahwina nepapapo. Saka naizvozvo tiri kuti ngapaite nhaurirano. Hatisi kuti isusu tinoda kuti tibva tati vamwe vaya hatichavatarisi, aiwa tinoda kuti paitwe nhaurirano, nokuti ndo maonero atikuona kuti nyika ingafambe kuenda kumberi. Paitwa nhaurirano pachazoitwa yatinoti transitional government or transitional authority inogadzirisa zvinhu zvese zvandambotaura zviya zviri four, kusanganisira nyaya yemaelectoral reforms, kusanganisira nyaya yekuvandudzwa kweupenyu hwevanhu, kuitira kuti Zimbabwe ifambe kuenda mberi.
Tombokubatsai ipapo muzvare kademaunga. Tine
dambudziko nacho ndechekuti vezanupf vane humbimbi ndoga, vane nharo, vane panhu pavanoda kuramba vari vachingoti aiwa isu ndisu takahwina, vonotora pfuti voshandisa masoja anofanira kuva masoja anochengetedza nyika kuti achengetedze bato ravo ivo chete nembavha dzavo dzinenge dzichiba.
Regai timbokubatsai ipapo muzvare kademaunga, batsai ipapo. Mbijana tine mumwe munyarikani wedu, sa we have I think one of our other guests.
Yes, lapo vesizwa uNkosazana Maureen Kademaunga isiphathamandla seMDC ekhuluma ke ngokutshengisela kwalamuhla. Yes, sesilomunye njalo umhlonitshwa wethu umsekeli wesikhulumeli seMDC elizweni lonke umnumzana Bekithemba. Ngiyathi ukuthi la sichazisele, besimlindele ke uhlelo lonke lolu ukuthi la sichazisele ngesiNdebele ukuthi kwenzakaleni. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Mpofu. Yeah, liyangizwa Dr. Mpofu.
Yeah,
ungasichazela ukuthi wena ngombono wakho ngathi ukutshengisela kwalamuhla kuphumelele yini, injongo ifezekile?
Ukuphumelela kwanamuhla uhambe kakuhle sibili, abantu babuyile, njalo thinade sikukhangelele kakhulu. Yikuthi abantu babecelile bathi sisenza ama-thank you rallies ade siwayenza kuma-provinces, bathi kanti njengoba sidubeka kangaka salivotela alikwanisi ukwenza okunye nje ukuthi lizame ukutshengisela lani ukuthi hayi bo inhlupho lezi esilazo lani liyazibona. So i-demonstration ibingeyalokho ihambe kuhle ngoba le-partition siyihambisile, and so ingenekiyo ngoba hayi ugwalo lwangikhona lude, kodwana okuningi kwangikhona bekungeyindaba zokuthi abantu bayadibeka lapha eZimbabwe. Ngakho thina njenge-MDC njengeibandla elimelela abantu bekumele sibone ukuthi senza into enjalo.
Yeni, lufundile ugalweleni lwe-petition. Kulokunye laphane umnumzana Chamisathi khona ngabe kufonywa uhulumende we-transitional. Lingasichasisela lapho ukuthi kungabe kunguhulumende womanyano lowo, kumbe lithi ngabe kubunjwa uphi uhulumende ukuthi alungisise ezomnotho welizwe?
U-transitional government ungena ngokuthi njengoba umama omunye eseke wakhuluma nje khathesi ukuthi nasikhangele ama-presidential elections ka-30 akula umuntu owanqobayo esingathi hayi lo wanqoba. Ye, uba umnangagwa wahanjwa e-court iConcord yaseCity hayi yena owakhathezeka abantu but akula muntu owanqobayo njengoba kunala muntu owanqobayo ngokubona kwethu ngoba iVEC ayisahambisanga ama-documents okwakumele awahambise e-court kuConcord ngenxa yokuthi bayahambisanga ama-documents onalayo sosewacela ukuthi ewahambise ngoba yiwo ayezatshengisa ikakhulu amakhompyutha ukuthi umnumzana uNelson uwinile ngalokho thina lokho sithi umnumzana Mnangagwa kawinanga le election ngoba thina esilakho njengama-evidence esilawo atshengisela ukuthi kawinanga i-election njengalokho thina sibona ngani i-demonstration le incedile ukuthi khona lathi sihambise lezi zinto esiphambilini phezu kwalokhu abantu ade besicele khona ukuthi sikukhulume
ye laphana nxa usithi ngakho owanqobayo uthongani njengoba sake sizwe ibandla le-MDC lisithi umnumzana Chamisa wanqo
umnumzana Chamisa wanqoba ngalokhu esasilakho thina i-evidence esasilayo i-evidence yayikhona futhi zakozek esasilayo ngasikhathi bengathathi bekhashe ikhompyutha yabo yayitshengisa ukuthi khona umnumzana Chamisa ngaleso sikhathi wayele 2.6 million umnumzana Emmerson Mnangagwa wayele 2 million njengoba kwakunjalo bona babona ukuthi khona lapha thina sesizawina ama-election basuyekhashisa ikhompyutha ikhompyutha yangkhona yes asiyifuna for i-evidence kuConcord manje akusabanga njalo ngoba bayalaba abezekho ukuthi behambelayo khona ngayo lakhathesi siyacela ukuthi khona beyilethe le computer nxa lizwile umnumzana Chamisa ekhuluma ngale ku-inquiry ukhulume ngayo njalo wathi babekhiphe icomputer yona leyo betshengisa abantu ukuthi khona yathi ivalwa ekumbi khasha yayimenjani in terms of ama-figures ama-figures ethu nama-figures ayekhona phana ayehambelana ayetshengisela ukuthi wawina ngithi khathesi ngisithi u-ED kwakhathesi yena wavunyelwa iConcord ukuthi ebe ngumongameli kodwana ukuwina kawinanga
ye ungasichazisela-ke ngolimi lesingisi ukuthi what's your next step now since you've written to the AU, to the SADC, and to President Mnangagwa, are you waiting for the replies? And if they don't come according to how you want it, what are you going to do next as the party?
In as far as we're concerned, because now what we've done is to petition all these authoritative organizations, and we have done what the people asked us to do. If we then don't get a response as a leadership, we're going to sit down and review, obviously, the demo itself, the responses or the non-responses that we get. And we ask people, because we are a people's party, we go back to the people again and ask them what they feel we should do. The National Council of the MDC had actually given us an open mandate to say that if this demo itself, which was the initial start of our, and also where we're supposed to actually air our views, does not yield the results that we require, then we are going to roll over more demos in the future, probably at the beginning of next year.
Okay, thank you very much.
To the gate, Mboyenda, kuna mzare kadema unga kana muri panare, pane vamwe vari kunyora pana patina mkoma, vanyora pana pa Wellington Takaza.
Ye, libe libambile ecingweni Dr. Mpofu nyakuzo khuluma sizaphenduka kuwe. Ye.
Tina Wellington Takaza anyora kuti demo iyi kupedza nguva uko. Ndozvo vanyora pano pa Facebook pedu pe VOA Shona. Muzvare kadema unga chii chamuchaita uyezve makatarisira kuti inguva iyi yamuri kupa vamanyorera mapetition aya kuti muzoziva zvekuita. Alo, muzvare kadema unga?
Ndi Lydia ari kutaura makadii zvenyu?
Sister Lydia, okay. Pana Lydia Chigutsa. Oya, pindai muchirongwa tinzwe.
Ndiri kutaura.
Taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Tiri kufara nezvaitwa zuva ranhasi kuti zvaitwa murunyararo. Asi dambudziko riripo nyika ngaigadzirwe murunyararo, vanhu vanga vabatane murunyararo. zvakaitika last time zvokuti tovhotwa masoja ouraya vanhu instead yekuti vaprotekte vanhu ndovouraya vanhu after that nyaya yacho haina kwayakaenda yakangobva yangonyararwa ende vanhu vacho vachizivikanwa asi motiisira mutemo wekuti mwana kana akaroorwa ari under age anofanira kusungwa murume ko vakauraya ava vanhu vanhu vese vakawanda vatakaona vachifa vachidoropa rakadeuka mhosva yacho yakatongwa nani yakaperera kupi saka nyika yacho inonaka sei nyika kuti inzi nyika ndisu vanhu kana vanhu tisimo munyika hapana nyika saka kureva kutoti zimbabwe ndisu vanhu kwete kuti zimbabwe ndezanupf chete haziiti izvozvo ende vakaba futi mavhoti zviri pachena zvatikaona vakaba mavhoti saka nyika yacho inonaka sei kana vasingati makuti maelections aitwa muzimbabwe ngavagare vangotaura chokwadi kuti maelections haasi kudiwa nokuti kuwaisa time dzevanhu after that votaura shiti pavanhu futi tirikuzvinzwa zvese zvavapita mazanupf momo ndo makazara mhondi dzese mbavha dzese ndomadziri momo havasunge futi vanhu vari kuda kuteera vanhu vanozviitira
tunhuvasisilidia chibutsa
halloingesa
muzvimusikuitambavha
dziri muzanupf
sisilidia regai ndimbokubatsai muromo ipapo hatikurudzire hedu kunyombana kunyangwe musingatsigire rimwe bato hatikurudzire kunyombana
tiri kurwadziwa tiri kuno kusouth africa tiri kurwadziwa tiri kushandiswa that's why tiri kuchema
aiwa ndizvozvo kuchema munokwanisa kuchema asi kunyombana hatibvumidzi pana muzvare kademaunga hallo pana muzvare kademaunga vemdc vari pano pamwe pane zvamungadawo kutaura navo mumboonesana batai makadaro muzvare kademaunga muripo here apo hallo
ndaure navo hallo rikunzwai
yes muzvare kademaunga vapo panhare taurai zvenyu sisilidia
sisilidia makadinei
taura henyu sisilidia
inini handina saidi randiri asi kuti tiri kuda kutaigadzirwe murunyararo pasina ropa rinodeuka vavega kutotiisira mitemo yekuti hanzi munhu kana akazoroora mumwana ari under age anofanira kutsungwa kwava vakaurawa zvakaurwa zviri pachena zvinozivikanwa kuti vanhu vemutemo ndovakauraya vanhu ropa racho rakaenda kupi mhosva yacho yakatongwa nani yakaperera kupi mhosva iyoyo ko vacho vakadeukirwa neropa vari kupi vari kufungeiwo nezvavo chii chavaka vakavaitira wokuti vakarasikirwa nehama dzavo yasi nezvinhu zviri kuitika muzimbabwe handina saidi randira handina kwandikusapota asipi nyika ngaigadzirwa inake kwete kuda kupa mavhoto emunhu anenge awida saka nyika icho inonaka sei kana vati no maelections is no togara taziva muzimbabwe kuti hamuna maelections kwete kuwaisa time yedu
saka pane zvamaa muri kuda here kutaura namuzvare kademaunga vasati tisati takudonhedzai pane zvamaa muri kuda kubvunza muzvare kademaunga here vanga vari kuratidzira kwanga kuri kuitika uku
izvo tazvisarira bhodzi zvaitwa murunyara zvakanaka izvozvo ende ngavaranda vachikondinya kutamu nyaya yagadziri zvinhu zvanyatsokunaka tiriuizvo tiri kutaura kudai tine shungu pamatama tototya kudzoka kumisha takasiya vana izvezvi vana vakuita kungenerera tototya kudzoka kumusha ikoko tototya kutouya kutozourawa ausi masoja acho ndo ari kuuraya vanhu
muzvare kademaunga pindurai henyu sisilidia
aiwa tinotenda sisilidia nerutsigiro rwamunotipa kunyange mati hamuna henyu kwamakarerekera asi iko kukurudzira kwamuri kuita kuti tinofanira kuramba tichiratidzira nekukurudzira kuti pave nenhaurirano kuti zimbabwe ifambe mberi tinozvigamuchira chandinangoda kutaura ndechekuti isusu sebato hatina kufara nezvakaitika musi wa1 August nekuurayiwa kwakaita vana vezimbabwe vakafa vachiitwa zvitiyaniso zvenyika nevanhu vanenge
vachiaiaakawandisa
hutombi asi zvakare ndingangoti mutemo wekuti wamuri kuramba muchishoropodza wekuti vana vari pasi pezera rekuroorwa kana vachinge varoorwa vanhu havafaniri kusungwa isusu sebato tino bvuma kuti vana vari pasi pezera rekurohwa kana kuti vasati vabva zera havafanire kupinda muwanano saka naizvozvo ndinongofunga kuti ipapo tatisiyane izvishoma tinoda kuti tichengetedze utano nekukura kwevana vedu asi hazvo ndinobvumirana nemi zvimwe zvizhinji zvamataura ende tinotenda nerukurudziro rwamukutipa ende zvambobvunzwa nemumwe mutauriri atanga kukurukura neni zvekuti tiri kuzodini kana tapedza chikamu chatatanga ichi ndofunga president venyika vachamisa pavataura masikati anhasi vatsanangura nyaya yekuti aiwa iri ndodanho rekutanga taendesa tsamba yedu petition kuparliament taendesa kuna president wezanu pf vamunangagwa tikaendesa kusadic tikaendesa kuau tine vimbo yekuti sadic neau vanhu vanomiririra zvido zvemhuri dzemuafrica manation dzemuafrica naizvozvo tinotarisira kuti vachatarisa nyaya iyi vasina divi ravakarerekera zvakare zvinobatana necommission yabva kuitwa ya 1 August ndofunga zvakarakidzwa pachena naonarable tendaibiti pamwe chete napresident vakasarudzwa nevanhu president vevanhu vakasarudzwa muswa muna July kuti Zimbabwe yava nenguva zhinji vanhu vachishungurudzana nenyaya dzemhirizhonga saka izvozvo zvinofanira kuti zvimire ndinofunga kuti vanhu vari mu nharaunda yesadic nenharaunda yeau zvinhu zvavanotorawo neudzamu hwakanyanya naizvozvo vachava nenguva yekuzvinzvera vozvodzokawo kwatiri kana zvisina kufamba sekudaro sekutaurwa kwazvaita yatatanga nayo nhasi yatanga tichiiti national demonstration atiri kunopinda kana iyi isina kunge tisina kunge tawana mhinduro yati kutarisira kuti inoita kuti nyika ifambe zvakanaka vanhu vezimbabwe vagare muushi nemukaka tinoona sekuti tichatanga atinoti manationwide demonstrations nhasi tatanga nenational demonstration yaitwa muharare chete tichienda
paapoanationwide
demonstrations nekuti kwese kwafamba president chamisa vachiita atingati ma-thank you rallies atanga tichitenda vatsigiri vedu kune izwi rimwe chete
zvare kademaunga regai timbokubatai ipapo nguva yedu yakudyanana
ndo mafambiro atichaita tichienda kumberi
batai yenyu makadaro
sizacela kuti laye udr mpofu umsekeli wesikhulumeli se-mdc aphosele elakhe mr mpofu ungasitshela ukuthi lina lanxa lisola okwenzakala elizweni kuyini lina elikulethayo etafuleni lina belifuna kwenziweni ikakhulu ngokuswelakala kwemali lokwenzakalayo khathesi
i-document leliyana esilihambisileyo belitsho izinto ezihlanu okokuqala ukuthi besicela ukuthi i-2% transfer tax leyo imiswe ngoba isihlulo zabantu abaningi befuna futhi ukuthi ngona kutshitshwe i-bond ngoba i-bond note khathesi ayisasebenzi and ama-transfers la esenziwa nge-RTGS asebenzi njalo asomali njengalokho besicela lapho kumiswe besitshilo njalo ukuthi ngona besicela ukuthi ngona i-duty ukuthi ingabhadalwa ngama-US dollars ngoba abantu abezimbabwe lapha ababhadalwa ngama-US dollars nxa wena ubhadalwa ngebhondi kumbe i-RTGS uyayithatha ngaphi i-US dollar ngoba ungahambe uyayithenga uyabusuwephula umthetho ngakho asiboni ukuthi ngkhona bakuthatha ngaphi ukuthi ngkhona bethi abantu bebhadale izinto ngama-US dollar besikhangelele ngezinto ezinjalo lenhlalakahle yabantu ukuthi ngkhona ama-chemist engabhadalisi abantu ngama-US dollar
ama-US dollar
akhala ukuthi khona abhadalisa ngama-US dollar ngenxa yokuthi
bathengeiyabonga kodwa isikhathi asenele ukuthi sikhulume konke kwenele sibongile kakhulu
bengicela ukukhuluma okukodwa nje
ye ungaqhubeka 5 seconds
ye kulonumzana lapha kade ekhuluma esithi indaba savuma usoya in ngumnangagwa i-parliament kayisoya in ngumnangagwa isoya in ngu-clerk of parliament according to ilokuzeni ama-rules
ye nithemba uzile siyambonga udr bekithemba mpofuke-ke ngumsekeli wesikhulumeli se-mdc olivalelisayo ngusithandekile mhlanga
Thank you very much to Maureen Kademaunga of the MBC, who was also our guest, and all our listeners who were here. Tarisai Bangure, thank you. Jason Banda, thank you for following us, and everybody. I'm Marvelous Mtlanganya, who here in Washington. Let's meet again next week.